ndinoshamisika kuti National Prosecuting Authority vanga vachitambisira nguva vachiendesa munhu anotongwa nedare rehaikoti pasina mhosva yakapara, nekuti chatinongoziva ndechekuti varwe rusununguko wemunyika muno vakarwira kuti vave kodhero dzedu dzinova dzakazoumbwa dzikaiswa mubumbiro redu dzinobvumidza zvinhu vataure pfungwa dzake. VaJobs kana vakanga vachingotaurawo zvavo vachiexercisa kodhero dzavo sechizvarwa chemuno muZimbabwe, hapana mhosva yavakapara, hapana chinangwa chavanga vainacho chakashata. Saka tikuti izvi ndezvekupenga zvekuti vanzi vanotongwa nedare rehaikoti gore rinouya. Tikasati isusu tinotaridza zvega kuti chihurumende chatiinacho changofanana nechihurumende chavadzvanyiriri chakarwiswa nevarwi verusununguko changachidzvanyirira kodzero dzevanhu. Takuona zvinhu zvinenge zvemuna Animal Farm zvekuti vakabvisa vachena vanga varipo asi vangotedza misika dzavachena idzodzo dzekudzvanyirira kodzero dzevanhu. Nekuti sevana veZimbabwe tine kodzero dzekutaura zvatinenge tichifunga pamusana pezvakaoma nezvakashata munyika medu. Vana veZimbabwe vatambura, vari kufa nenzara, havana mabasa, hatina magetsi, pekiyo inonetsa kuwana, painenge yava ichiwanikwa pacho inenge ichidhura. Zvinhingamupinyi zvese zvatasangana nazvo pamusana pekutadza kutungamiriri yanyika kwaitwa nehurumende yeZANUPF inova yakabiya sarudzo dzegore rakapera pasei. Sikatiri pamusoro paizvozvo tinoti sevana veZimbabwe hatichibvirwi chiramba chibvira kodzero dzedu.
Imi bato renyu rinozivikanwa richitaura zvakanyanya pamusoro pekutevedza mitemo nemitemo yematare, muri kudii kutanga mambomirira kuona kuti zvii zvichabuda mudare richanzwa nyaya iri kupomerwa vasikala musati matanga kugunun'una nezvaitika nhasi?
Chatotanga kugunun'una nacho ndechekuti vanochuchisa havasi kuchuchisa nemutoo kwavo. Kune nonzi prosecution kuti notsvaga vanhu vanenge vakapara mhosva. Iko zvino vanhu vari kuita mhosva dziori munyika muno havasi kusungwa. Tine vanhu vari kupamba vanhu vakuita anonzi maobjections havasiri kusungwa. Asi notsvaga munhu asina mhosva yakapara ndekuti isusu vachuchisi ndopane dambudziko. Inonzi persecution kwete prosecution hatiigona muZimbabwe. Kushungurudzwa kwevanhu kwete kuchuchiswa bhosi kana munhu uchinge wapara mhosva, kana kuti uchifungidzira kuti wakapara mhosva panenge paineraramiro yokuti uendese kumatariti mhosva. Asi kana kwava kushungurudzwa chete kwekuti vanhu vakawanda kubva kuvatungamiri vendc nekucivil society vekulabour vari kungoshungurudzwa pamusana pekuti vanenge vachichema-chema kuti zvinhu hazvinomira zvakanaka munyika, ndopatiri kuramba ipapo.
Ko, sebato muchatora matanho api pane zvatarwa nemutongi wedare nhasi?
Takurudzira kuti vanhu vese datinga neuwandu hwedu kunotsigira vaJobs kana nekuti havana mhosva yavakapara, tichiradidzawo kumira navo semumwe wedu ari kushungurudzwa nechihurumende ichi chekudzvanyiriri.
Pamunenge muchienda apa kunovatsigira, muchange muchiratidzira here kana kuti kungoenda kungonoungana kumatare?
Kutaridza solidaritika chimwe nechimwe chine nguva yacho, zvokutaridzira zvine nguva yazvowo. Asi uwandu hwedu kutaridzira kwakakwana, tikaenda takawanda kutaridzira kwakakwana kuti aiwa tinomira navasikana. Ndozvandiri kureva izvozvo.